A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 27th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the escalation of gender-based violence in the country. What are your views on the issue?
And to join in into the discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Always sine elobo mama. Don't forget to like our Facebook pages also on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
Yes, PJ, and people can also reach us on the internet. You can go to www.voazimbabwe.com right now, or you can visit our Shona page on www.voashona.com. And don't forget that we are also live streaming on our Ndebele page, which is on www.voandebele.com. So join in the conversation right now.
Semisasa tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga yevemadzimai nevanasikana iri kuti wandei, ende patiri kuona chiri kuona chiri kunyanya kukonzera kudaro zvizhinji zvacho zviri kuenderana nekutamburuka kuri kuitika munyika medu. Kune nyaya dzokuti yezvino vazhinji madzimai ari kukwanisa hawo kuenda kumisika achikwanisa kuriritira mhuri, asi tinoona zvakare kuti vazhinji varume havasi kumabasa, ende zvazvaita izvozvo zvaita kuti muve nekutaudzana kwakanyanya nemhirizhonga mudzimba, nokuti varume havana kujaira kugara mudzimba vasingaende kubasa. Nokuti murume unokura achinzi ndiye samusha, ndiye unofanirwa kuriritira mhuri, asi vazhinji havachakwanisi kuriritira mhuri idzodzo. Tiri kuona kuti tine dambudziko rakanyanya kune avo vanotarisirwa kunge varivo vanopedza mhirizhonga kana kuti vanodzivirira mhirizhonga. Madzimai atinoona pano mazhinji anochema kuti dzimweni dzenguva mapurisa chaiwo haasi kuwanika kwavanenge vachigara. Kune dzimwe nzvimbo dzatinoshanda kwekuti mapurisa anenge ari kure zvakanyanya nemadzimai, kuti kana mudzimai arohwa usiku aonekwa achifamba achienda kunogona kunge kuchinetsa. Saka unoona kuti patinotaura nezvemhirizhonga zviya, vazhinji chero vakarohwa chero vakashungurudzwa vanoona zvakare zvisina zvazvinobatsira kuti vakwanise kunge vachibuda mudzimba vachienda kunomangara, because mapurisa anenge ari kure. Tikaenda kana kumakosi unonzwa zvakare madzimai achiti tinogorega seiko kurohwa zvichiramba zvichinyanya kuwedzera, nokuti kumakoti kwedu chero ukaenda wakarohwa nyaya idzodzo hadzinyatsotariswa neukoshi sezvinoita kunge munhu aba kana mbudzi kana huku chaiyo chaiyo.
Chimwe zvechinoda kuitwa inyaya yekusimbaradza mapazi ehurumende anongafanura kunge achishanda nematambudziko iwawa akaita semapurisa. Kunodawo zvakare dzidziso yakasimba kuti mapurisa vawanikwe vachigamuchira kuti dambudziko regender violence yatova nyaya yavanofanirwa kunge vachitonga zvinoenderana nemitongo iripo. Haisi nyaya yokuti vanoti mudzimai kana kuti munhu asangana nedambudziko iri akanomangara vomubvunza kuti iwo wanga waitei kuti uzorohwa kana kuti ndezve mumusha menyu endai munogadzirisa. So vanoda kunge vachipiwawo zvakare dzidziso.
Aindi Roma zvazvikundirwa apa ndai nemimba nebvanidzinga nevana vangu nemimba nemwana wani mwana wangu 2 years nebvanidzinga. Saka ndai ndoshayikwa kuenda pandakazoenda kurotendokukoto pandaenda ikoko vakazobatsira vakaita kundiri kuuko ndavakunoko kuti ndio vakandinyorera tsamba kwaindiwe kunoko ndauya kunoko ndopavandopa vakazondibatsira ndikaenda kushe kuti aindirova ndikamuona daisaizi.
If you're just joining us today, we are discussing the high escalation of gender-based violence in the country. What are your views on the issue? We just heard earlier on there from Musasa Project and also from a victim of gender-based violence, PJ.
Yeah, and women's rights activists say gender-based violence, MAV, is on the increase right now. According to the activists, the ailing economy has contributed to gender-based violence despite the Domestic Violence Act enacted in 2007.
Yes, PJ, and in February this year, the American ambassador to Zimbabwe, Ambassador Harry K. Thomas Jr., said all Zimbabweans have a role to play in ending gender-based violence. Ambassador Thomas said this while touring Musasa Project, where his embassy and his government have actually injected over $200,000 to economically and socially empower women and girls who are survivors of gender-based violence. Let's actually take a look at a video of a U.S. ambassador to Zimbabwe, Mr. Thomas, touring Musasa Project in a story filed by our reporter in Harare, Patricia Mudadigwa.
No. Nettie and her team are just doing a wonderful job in combating this global scourge of gender-based violence. The United States government is pleased that our grant of over $200,000 is being well spent and effective. Not only have we reached over 8,000 women, we're educating boys, men, about the evils of gender-based violence. We're hoping this is part of the International Women's Day campaign, but this is a global challenge that exists in every village, every town in the world. And we all have to work collectively to eliminate this and to teach boys and men that there is never, never any excuse for hitting a woman. Domestic violence, political violence, gender-based violence is human rights violence, no matter who.
That there was U.S. Ambassador to Zimbabwe, Mr. Harry Thomas, PJ.
Yes, and also let's take a look at what Musasa Project Director Neti Musanu is saying, that some of the issues causing gender-based violence in the country.
Musasa tirikuona kuti nyaya dzemhirizhonga yemadzimai nevanasikana iri kuti wandei, ende patiri kuona chirikuona chiri kunyanya kukonzera kudaro zvizhinji zvacho zviri kuenderana nekutamburuka kuri kuitika munyika medu. Kune nyaya dzekuti zvino vazhinji madzimai ari kukwanisa havo kuenda kumusika achikwanisa kuriritira mhuri, asi tinoona zvakare kuti vazhinji varume havasi kumabasa, ende zvazvaita izvozvo zvaita kuti muve nekutaudzana kwakanyanya nemhirizhonga mudzimba, nokuti varume havana kujaira kugara mudzimba vasingaende kubasa, nokuti murume unokura achinzi ndiye samusha, ndiye unofanirwa kuriritira mhuri, asi vazhinji havachakwanisi kuriritira mhuri idzodzo. Kuona kuti nedambudziko rakanyanya kune avo vanotarisirwa kunge varivo vanopedza mhirizhonga kana kuti vanodzivirira mhirizhonga. Madzimai atinoona pano mazhinji anochema kuti dzimweni dzenguva mapurisa chaiwo haasi kuwanika kwavanenge vachigara. Kune dzimwe nzvimbo dzatinoshanda kwekuti mapurisa anenge ari kure zvakanyanya nemadzimai, kuti kana mudzimai iye arohwa usiku aonekwa achifamba achienda kunogona kunge kuchinetsa. Saka unoona kuti patinotaura nezvemhirizhonga zviya, vazhinji chero vakarohwa chero vakashungurudzwa vanoona zvakare zvisina zvazvinobatsira kuti vakwanise kunge vachibuda mudzimba vachienda kunomangara, because mapurisa anenge ari kure. Tinogorega seiko kurohwa zvichiramba zvichinyanya kuwedzera, nokuti kumapurisa kumakoti kwedu chero ukaenda wakarohwa, nyaya idzodzo hadzinyatsotariswa neukoshi sezvinoita kunge munhu aba kana mbudzi kana hoku chaiyo chaiyo. Saka tiri kuona kuti kune zvikonzero zvakati wandei, asi chatiri kuona chiri kunyanya inyaya yenzara yapinda munyika medu.
We heard there from the director of Musasa Project, Amai Neti Musanu, talking about gender-based violence. PJ.
Yeah. Siyalambukela uhlelo lethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzene bomama ku-Studio 7 Voice of America. Lamhlanje uhlelo lethu sikhangela udlakela kumbe udlame olukondiswe kwabesifazane olukondiswe kuba umama kungaba ngasemakhaya lapho umama ahlukuluzwa ngumyeni wakhe kumbe njalo owe abemuli behlukuluzana phakathi khona lapho kulabantwana laba abazintandane abangaba begciniwe kumbe abadabuka emulini eziswelayo ababe begciniwe ezindlini lapha labo bayahlukunyezwa kungaba ngalabo abasebenza ezindlini labo bayahlukunyezwa kungaba semsebenzini sibili labo bayahlukunyezwa yikho ke siqondane lokuthi sikhangele njengoba linyanga ekamabasa inyanga ekhangela njalo ukuhlukunyezwa kwabomama kukhanya ngani inani kumbe isilinganiso esiphumayo phakathi kweZimbabwe kukhanya ngani inani leli liyaqonga mihla ngemihla ilikelezwa lapho umeli weMelika ngaseZimbabwe lapho esethekelela indawo enceda omama ukuba bangahlukunyezwa kumbe ebanceda ngenxa sebehlukunyeziwe eMsasa Project elimzule njalo yena umqondisi weMsasa Project la ikhuluma ifakaza ukuthi yebo inani leli liyaqonga ngempela singakayikhatshana wathi silaleleke abanye abesifazana abehlelwe ludubo lolo olokuhlukunyezwa ngodlakela oluqondiswe kibo
abantwana baphazamiseka kakhulu ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ubaba utshaya umama usuzazama ukuthi ukhulume lo mama uthi hayi mama indaba asiyihambise ngaphi emapholiseni kodwa uzathola ukuthi umama ngoba uzama ukuthi anjani agcine umtshado wakhe uzehluleka ukuthi anjani athi no avume ukuthi sihambe emapholiseni ekugcineni thina njengabantwana abantwana bayahlukumezeka ngoba abasebengenelisi ukuthi bekhulume izinto ezibakhathazayo phakathi kwabo ngoba uzabe sesaba ukuthi umama laye endlini ngale esengamhlupha umama uyafihla akuzayo ubuhlungu abuzwayo ukuthi nje agcine umtshado wakhe ngapha thina njengabantwana siyakhathazeka kakhulu ngoba mawusubala akubaleki njalo mawufunda akufundeki ucabanga ukuthi umama uyachaya ngale ngubaba endlini i-gender based violence iya-affecta kakhulu abantwana iyabahlukumeza ngaphakathi ngoba baye bezama ukuthi kube lokuthula endlini kodwa bathola ukuthi akusela kuthula labo bagcina sebengabachayayo abasakwanisi ukuba ukukhuluma abasavumelekanga ukuthi basho bona abakuzwayo okubuhlungu phakathi kwabo indaba zabo bezikhulume bodwa abantwana bengaboni ngoba ekuboneni kwabantwana abantwana bazwa ubuhlungu njalo abazali abafundi njengabazali sifunda ebazalini bethu abazali bethu abenelisi ukuthi bobabili bekhulumisane bodwa thina njengabantwana singaze sibone izinto ezibakhathazayo njengabazali bethu so asifunde okuhle from abazali bethu kusukela ebazalini bethu ukuze lathi sikwazi ukuthi njani mase sikhulile emtshadweni yethu singafundi ukubana kuyachayana emtshadweni ngoba lathi sabe sisesaba njengabantwana ukuthi umuntu uma eshada ukuthi uzamele athone enjani echaya abantwana abangabafana bazafunda ukuthi umuntu ongumfazi uyachaya so sicela ukuthi abazali bezame ukuthi bekhulume izindaba zabo beziqedi kungabi lokuchayana okuthile abantu abadala thina sikhangelela ukuthi ngabantu abazisisanayo abakhuluma bezisisana kodwa mase bekhanya sebechayana thina njengabantwana sifundane kubo
uSilondwe PJ there you go
yes those are some of the in fact those are the children of families that have got a mother who is being abused. And they're saying these things that do happen in our eyes mm-hmm. and it traumatizes the children as well.
Mm. Very sad indeed. Nasi mchirongwa chedu che ngatikurukurei madzimai pa chirongwa chedu. Tirikutarisa matambudziko arikutarisana nemadzimai panyaya dzekushunguruzwa muZimbatanzwa kubva kune Msasa Project. Irikutaura iyo kuti pari zvino matambudziko akanyanya kutarisana nemadzimai arikubva kumukuondomoka kurikuita zvinhu munyika. Kuti nyaya yeupfumi irikuramba ichidzika zvekuti muZimba vanhu vachagarisana zvakanaka. Tanzwazve ambassador ve America kuZimbabwe vaHarry Thomas vachitaura iwo kuti sangano ravo kana kuti embassy yavo nehurumende yavo yeAmerica iri kubatsira sangano reMsasa Project nekupaiwo mari inosvika iyo 200,000 kuti madzimai nevana vari kushungurudzwa vawanewo cheruviri mumaprojects avanenge vachiita PJ ndo zvimwe zvatatiri zvatichange tichitaura nhasi panyaya yekuwedzera kana kuti huwandu hwekushungurudzwa kuri kuita madzimai muZimba panguva iapo nyika iri kuenda kumawere panyaya dzezveupfumi todzoka kwauri PJ
iye sibekele thuba ngolesibili lokuthekelelwa mhlonitshwa onkosazana Justina Mkoko olwela amalungelo abesifazana olwela amalungelo oluntu liyamazilani ngodaba lwakhe loku ke ake athunjwe waloba ke ibhuku ngemva kwalokho. Yikho ke uthe esethekelela lapha ngolwesibili sambuza ke ukuthi vele khona eZimbabwe kwenzakalani nxa ekhangele ukhetho lolweselisilukhangelele oluka 2018 njalo ke ngodlakela nxa sikhangele ezodlakela oluqondiswe kwabesifazane labo abafuna ukukhankasela ukuthi bangene labo kumbe bancintise ukhetho. Amafitshane ungasichazisela ukuthi njengoba sikuhlelo lwabesifazane kunjenje ukhetho lokumnyaka uzayo ubona ngani abesifazane bazaphatheka ngokuningi na?
Ngilokuthandabuza PJ ngoba nxa udaba lozo lodlakela lwezombuso welizwe lungakalungisiswa ngibona ingani asoke sibe lokulungiselela ukuqondileyo sikhangelane labo mama. Engubonayo khathesi kulokulwisana okuthile phakathi kwamabandla phakathi kwamabandla wona ngokwawo njalo ukulwisana kwamabandla njalo khonoko kwenza ukuthi sikhathazeke ukuthi nxa udaba lodlakela lungasalungisiswanga abesifazane abaningi baza kubona kunzima ukuthi baphatheke kukhetho luka 2018. Kodwa ke kwesinye isigaba siyakhathazeka njalo ukuthi kungenzeka yini ukuthi omama bakhululeke ukuthi imicabango yabo yaziwe nxa sebesiyavota ngoba kulokwethuselwa kwabantu okuthile okunye kwakhona kuhambelana lokuthola ukudla lolunye uncedo. Omama nxa sikhangele imuli eziningi yibo abafanele ukuthi babe leqiniso ukuthi imuli zabo ziyathola ukudla. So nxa kusiba lo bandlululo ekutholweni kokudla kuthiwa nxa ungasekeli leli bandla awusoke uthole ukudla. Ngibona ingani lokho kuzaphatha omama abaningi ngendlela engayisiyo eza kwenza ukuthi bangaze baphatheka okugcweleyo kukhetho oluzayo.
Kodwa lo nyaka mbona ngani abasakhulayo besifazane abangamantombazana yiwo abakhanya beledlabuzane. Liyakubona na phakathi kwelizwe
idlabuzane siyalibona sibili njalo linyathela elincomekayo ukuthi abasakhulayo bathethelelo nyathelo ukuthi bakhuthazane ukuthi sokuyisikhathi ukuthi bahambe bayovota. Sikhangelela ukuthi nxa kungaba lomsebenzi wona lawo obuthanisa abesifazane abasakhulayo ukuthi bahambe bayovota kulakho ukuthi kube lomahluko othile. Ngilethemba lokuthi abasakhulayo bazathatha imbiko yona leyo bayisebenzise ukuthi babekwazi ukuthi akufanelanga ukuthi bona bahlale bethembe ukuthi baza hanjelwa kukhetho ngabanye abantu. Amazwi abo kufanele azwakale.
Mkhuthazo bani ongayipha kumantombazana ikakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo emfuna ukuba nika yona ngeyokuthi sonke sizizalwane zeZimbabwe. Akula ndaba ukuthi ungowesifazane osakhulayo kumbe ungowesifazane osekhulile. Sonke silomlando ukuthi amazwi ethu azwakale lapho kwenziwa khona ukhetho. Nxa kusenzakala ukuthi abantu bancintise ukuthi bangene kuhulumende kuqakathekile ukuthi abesifazane labo bathole lawo mathuba ukuthi bangene emahofisini achene.
Sizo khangela abesifazane abaphandle kwelizwe abasemazweni njengeMelika, abaseBrithani, abaseCanada, eSouth Africa abenelisi ukuthi babhalise ukuthi bavote
hanje bephandliwe lizwe ukuthazo bani ukuthi ungabapha yona ukuthi bancedise njani labo abaphakathi kwelizwe ukuze labo bathuthuke.
Siyabe sifuna ukuzwa lati imbiko esuka kibo njalo labo abenelisa ukuthi bafike babuye bazobhalisa ngoba imithetho ayikantshintshi. Kuqakathekile ukuthi nqa abantu bela lawo mathuba ngaba wasebenzisi ukwenzela ukuthi sibe leqiniso ukuthi izalwane zonke ezeZimbabwe ziphatheke kukhetho. Sikhangelela ukuthi sizabezwa labo besenza inkulumo ezijeneyo eziphathelane lokhetho njalo bekhuluma ngendaba abahlangana lazo kulezo ndawo lapha abahleli khona. Esengubonile PJ ukuthi endaweni eziningi lapha engiye khona ngibone ukuthi kulamaZimbabweni amaningi omama bakhona njalo. Sifuna ukuzwa amazwi abo bekhuluma ngalokho okwenzakala ngkhaya njalo bancedise ngendlela abangancedisa ngaso. Siyakwazi ukuthi abaningi bathumela imali kubazali babo.
There was a very fruitful conversation that I had with Justin Amkoko, a human rights activist who managed to visit us on Tuesday morning.
Yes, PJ, I could see that, you know, she was very passionate about what you guys were discussing about. But we have our first guest, Honorable Monica Mchangwa. Tunokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, Honorable Mchangwa.
Mazita makadi yenyu.
Aiwa tiri wadi. Honorable Mchangwa, tiri kutaura pano nenyaya yekushungurudzwa kwemadzimai uyezve tinonzwa kuti imi semadare pane zvamuri kuita imomo muparlament panyaya yekuti pave ipo nemutongo kana kuti pave ipo nelaw inenge yakaiswa yakadzikwa inodzivirira madzimai kuti varambe vachishungurudzwa mudzimba.
Nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai munyika medu nepanyika rose inyaya inotirwadza zuva nezuva. Isusa wamiriri vevanhu mudare reparamenti inyaya yekuti tiri kuramba tichitarisisa. Takasara chose 2013 patakaita bumbiro remutemo rakanyatsobudisa makodzero emadzimai, rikabudisa zvakawanda zvinotaura kuti madzimai varege kushungurudzwa, madzimai vasimudzirwe. Asi tiri kuona kuti zvakabuda mubumbiro redu remutemo zvinhu zviri kutadza kunyatsoitwa implemented and enforced. Tiri kuona kuti kana maleaders takawana platform yekutaura kuti chii chingaitike chatingaite tiri pamwe chete nematraditional leaders nemareligious leaders neaso community leaders kuti chii chinganyatsoitwa nokuti tikuona nhamba dzevana vari vanasikana vari kuramba vachishungurudzwa dzichikwira. Tiri kuona nhamba dzevana vangangodaro vachirepwa nevakuru vanogara navo kunyanya hama dzavo, nokuti tinoona kwakaita sekumusasa kuya kumusasa project. Ukaenda ikoko unoona kuti vana vadiki chaizvo vamwe vane 9 years vaunoona vatove nenhumbu, vana ava vanenge vakarepwa mudzimba mavanogara. Saka tiri kuti chiri kudiwa chaizvo kudzika dzika pasi kutaurira vanhu kushata kwezviri kuitika. Chaakutinetsa ndechekuti inhamo here yawandisa munyika medu yakuita kuti zvinhu zvirambe kunyanya kushungurudzwa nyanya domestic yatinoti gender based violence. Inyaya nhamo tinoziva kuti ikonomi yedu haisi kunyatsoita zvakanaka. Asiwoka taramba tingodzidzisa varume, taramba tichidzidzisana madzimai kuti aiwa hatipedze daka remudzimba dzedu nekurwa, hatipedze daka remudzimba dzedu neviolence. Saka isu members of parliament inyaya tinoramba takakurukura, atinoti mamotion aya tinoaisa tichinyanya kuti tibudise pfungwa dzekuti iwe semunhukadzi une marights ako, usarege usabvumidze kuti uitwe abused mumba mawakapinda. Mungange mumba mawakazvarwa, pamwe amai vakafa ukasiyirwa imwe hama iri kukuchengeta, mungangodaro mumba mai vako vakaroorwa kumwe ukakudzwa nababa vasiri vako vachikwa abusa, zvingangodaro uri kugara vana vai vatinoti child headed homes vanodaro paine mucommunity imomo muine vano abusa. Chatiri kuda ndechekuti meseji isvike kuna mumwe namumwe kuti aiwa hurumende kana bumbiro remutemo reZimbabwe haribvumidze kuti mudzimai ushungurudzwe, haribvumidzwe kana kuti mudzimai ashungurudze mukadzi murume wake. Saka nyaya iyi ikagona kusvika kure kure kune vanhu ipinde mukati medu. Ndosaka tichida kushanda pamwe chete nema traditional leaders, ndosaka tichida kushanda pamwe chete nema religious leaders. Sokuti munoziva kuti ma traditional leaders, ma chiefs, ma headmen, ma sabuku ndo vanogara nevanhu mumaruwa. Ndo vanhu vanodzikwa watingati ma opinion leaders, vanotererwa nguva nenguva. Saka ndo vatiri kushanda pamwe chete. Ko mapurisawo tiri kushandawo pamwe chete nawo zvakare. Nokuti kazhinji unoona kana mudzimai apinda mumhirizhonga yakadaro akamhanya kupolice station, anogona kusvikoita kuitirwa zvinhu zvokuti anotonyara kana kutaura nyaya yake. Anogona kubvunzwa pamberi pevanhu kuti ko iwo itwa sei, otonyara kunyatsotsanangudza kuti zvakaita sei. Dzimwe nguva murume wacho anomhanya kumapurisa, vamwe votaurira mapurisa kuti hatingosiyai inyaya dzemukadzi wangu dzatatiita nyaya dzedu dzemumba. Saka inyaya dzatiri kutaura kuti aiwa tiri kudzidzisa mudzimai wega wega, mwana wega wega, the gay child, even boys,
ndombopindira ipapo honorable Mutsvangwa, nekuti tanzwa ambassador wekuamerica ari imomo muzimbabwe vatomas vachiti aiwa zvakakosha kuti nevakomana nevarume vazive kukosha kwekuchengetedza kodzero dzevanhukadzi. Ndiri kufara kuti nemiwo mabva mataura izvozvo. Asi nhasi mamuri kuti pane chimwe chirongwa chamanga muinacho, changa chiri chei?
Paitika chirongwa chakanaka chose chagadzirwa nevese vanoona nezvatingati vanoona nezve women movement muZimbabwe. Hivhozi imwe bato reivava vanoona nekubatsira madzimai, vaunganidza madzimai akasiyana siyana anoti mapoliticians, vanotungamirira mapato, vari mumapolitical parties akasiyana siyana, pakaita mamembers of parliament, poita vana vechidiki vari kutarisirwa kuti ndivo vanofanirwa kuitwa mentored kuti vapindewo mukutonga mamatongerwo ezvenyika. Palonjwa yatinoti iyo the Women for Leadership Program, yanga yaichifamba zvakanaka chose. Tawana nguva yekutaurirana kuti as women movement patingangodaro kwatakabva patiri nekwatiri kuenda, chatingadaro chatasiya chisiri kunyatsotarisiswa kuona kuti ko zvatinongotaura 37 years after SIDO and so about 20 years after Beijing, tichitaura nekusimudzirwa kwemadzimai, ko chiri kutadzisa kuti tiwane maresults akanaka tingave chiri chii? Ndizvo zvokuti sako tifambe pamwe chete semadzimai kusimbisa kufamba sewomen movement yemuZimbabwe, kuziva kuti kana mukashanda pamwe chete munowana mubayiro wakanaka. There is much bigger success when you move as a group. And as women we have to move together. Tikaita atinoti mafragmented efforts zvinotinetsei kuti tibudirire mune zvatinenge tichifunga. Pataurwa zvakawanda zvokuti koiwo madzimai bumbiro remutemo rakataura nyaya ye50-50. Ko tiri kuona muhurumende tingakwatinoti kuya kucabinet kumaministers, tiri kuona pamusoro apa hapana vakawanda. Hakuna vakawanda, unotozoti ndofunga out of 26 unoona 4 chete ndo madzimai. Wotanga kuti kumadzimai zvavari very powerful. Chanyanyobuda chandingada kuti taure nechirungu ndechekuti hatidi we cannot leave the voices of women, we cannot leave the participation of women. When we leave the voices of women, we are definitely leaving the voice of reason.
Ndombo kubatsai muromo ipapo honorable Mutsvangwa, nekuti tine mumwe munyarikani wedu, nekuti handiri kunyatsonzwa muri kutaura nepassion, tiri kudzoka kwamuri. Batai makadaro PJ.
Yeah. Siyawamukela kuhlelo lwethu Nkosazana Sichasisile Ndlovu.
Siyabonga ukwamukela kuhlelo.
Yeah. Wena ke lawe usebenza enhlanganisweni ezowulwela ilungelo labesifazane, asixoxe ngalo uhambo lolu solume njani nxa sikhangele ngaseZimbabwe, sikhangela izinto ezokuthi 50-50 representation edaleni leparlamente, kwezombusazwe, kwezi umunoto. Ubona uhambo lolu solume njani nxa sikhangela emuva lapho uqalise khona ngo-1995 abantu beseBeijing?
Khona kungani sokukhona ukuthuthuka okuncinyane, asikafiki lapho esifuna ukuba khona, kodwa khona sokutshengiselela ukuthi singaya khona. Kodwa mina ngokubona kwami, ngibona ngathi kusuka kube le ndaba yokuthi there is lack of a political will to ensure ukuthi sibili i-50-50 siyayifika. Ngoba singananzelela kusesekhona ukuthi nxa kumele kungene omama, unanzelela ukuthi kulama constituencies ayi 5, then kumele kungene seyingxenye 5 women, kumele kungene 2 women, then 3 men. Uzathola ukuthi kucina kungene obaba 4, kutholakale umama oyi-1. Yikho kucina sokusi-affecta khona lokho ukuthi vele asiku-emphasize thina. There is no political will ekumele ibone ukuthi i-50-50 sibili siyayifika nje ngelizwe. So yikho kusuka kusincindezele kakhulu, even bekhona omama abafisayo bagcina sebemiswa yikho khona lokho ukuthi hayi akulankuthazo kunxa zonke nje zempilo ukuthi bengene ezikhundleni. Kuyafana lokuthi umuntu akunike ngesinye isandla aphinde akuthathele ngesinye. Yikho engingakutsho.
Sibuye ke kudaba lwethu lwalamhlanje, lolo olodlakela oluqondiswe kwabesifazana, kungaba ngasekhaya lapha kumbe njalo khona ngale ngasemabandleni ezombusazwe kumbe njalo emsebenzini, lukhule okungakanani nxa ngumbono wakho?
Omama lokhe behlukunyezwa kakhulu. I-domestic violence vele iyatholakala endaweni eziningi njalo lokhe isiya isanda. Into engiyinanzelelayo ukuthi akukabi lama mechanisms sibili a strong okudila lama perpetrators bonaba abahlukumeza abantu besifazana. Esikunanzelela ukuthi kugcina sokukhuthaza o sokusenza labo abahlukumeza abantu besifazana bebona ngathi you can easily go away with it. Njalo futhi into esiyinanzelelayo ukuthi nxa umuntu owesifazana ehlukunyeziwe, yebo kulokunanzelela ukuthi uhlukunyeziwe, kodwa layo imedia nxa isisithi iyakubeka sobala ukuthi kwazakala ukuthi umuntu wesifazana usuke wasehlukunyezwa endaweni ethile, kugcina sokusiba sengathi lo wesifazana nguye osuke waphambanisa, okuyikuthi sokusenza even labahlukunyeziweyo bengakwanisi ukuphumela egcekeni besasebethule.
Ye bamba khonapho ecingweni. Sike sibuyele kumavelasi. She was articulating, I first asked her about the 50-50 representation, and she said it's still a long way off, but we are getting there.
Thank
it's
you,
one
PJ.
Step at a day.
I think now let's welcome some of the people that are actually live streaming with us, and would also like to do a shout out to some people that actually wrote to us on the VOA Shona Facebook page. Sisi Chipo Mbonjani, vatindifone reindu vatipa number. Tinastali Kobanda, vatipa number. Patrick Chiparaushe, arukufunzo, tivaruku shungurudzwa nemuto upi. Variku netswa sei madzimai, ndozva ari kufunzawo. Solomon Hlauri vatipa namba, namai Munashe Peri vatipa namba dzavo. Mai Munashe, tiri kuedza kukufonerai, saka rambai muri pachirongwa. Uyezve tine vamwe vari kuto live stream nesu, uyezvine PJ. Tina Catherine Misha ari kuti ma VNCC PJ, makadi watching from New Jersey. Danzi tiri pano pa South Africa na Polite Nyamutsani. Clemens Mangwanda arikuti watching from Zimbabwe kugweru. Tina Christine Kere arikuti watching from Joburg. Mary Munema arikuti abuse is something which needs to be addressed globally. It affects everybody, rich and poor. It's just that some people don't come forward because they want to protect their reputation. And Mary Munema tinotenda. Alan Soko arikuti watching from Zimbabwe Bulawayo Kwampopoma. Chipo Dendere doctor says, yes, I love women need to claim their space. And then she also writes, I was asking Jonathan Moyo, Why on their higher education delegation to Asia, there was no woman? This is not a partisan issue. We are tired and by being led of being led by mostly old, out of touch men. So tshaenda kuna mae mchangwa timbo wafunzo kuti mango ma delegation na say as no madzimai. Mary Munemo Futi says abusive fathers who abuse their women while the children are watching, there's a chance that the boy child is going to also end up being very abusive, and she carries on. And Dr. Chipodendere also says domestic violence is also an economic issue. Most women stay in the relationship because they are financially dependent. Honorable Mchangwa, this is what you muchiri po irap. Hello?
Hello.
Tukunzwa. Pane nyaya yavunzwa yekuti vamwe vemu government sei vachiti kana vachienda kune mimwe misangano unoona misangano yemadzimai asi iyo delegation iri yevarume. Pane anyora pana pamwe mudzimai uyezve vari kunyora ivo kuti kazhinji kacho nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dziri kukonzerwa nekuomerwa kana kuti economic vari kuti economic issue kuti nekushaya. Mumbotipaiwo pfungwa dzenyu ipapo.
Nyaya abuse ya madzimai genetika panyika rose muZimbabwe is also inini semtungamiri we region ndiri ku vice president we SADC parliament and inozviziva tinosangana nematambudziko aya munyika dzese dzeSADC asi muno muZimbabwe tirikuona kuti nyaya ya abuse inotirwadza nekuti mitemo yatakaisa yakanyanyisa kunaka mubumbiro remutemo. Tine constitution yakanaka chose zvekuti ungatoti constitution yemuZimbabwe dai yaiteedzerwa hakuna kana mudzimai aizoita go through abuse. Chandoda kuti nditaure ndechekuti traditional norms and values mafungiro aive kudhara nekudhara haachinjike nepepa rekuti tanyora constitution. Ndosaka tichiti isu sema members of parliament tiri kunyatsoti vanorepa. For example, ngatitsei mitemo yayo kuti anongomunzwa mucommunity imomo kuti akarepa kamwana kana kuti akarepa mumwe mukadzi kana kuti ngatongerwe mutengo mukurusa so that vamwe vaone kuti hazviitwe. Kana tichitaura izvi nenyaya dzekuti vana vanonorodzwa kune vanhu nokuti mwe baba vari kuda chikafu kana kuti vada mari nokuti nhamo yapinda. Aiwa tiri kuti usadaro mwanasikana wako kana wadaro mwanasikana wako imhosva. Imhosva inototongerwa kuti unopinda mujeri. Iwe baba vacho waendesa mwana ikoko wamurodza asati asvika 18 years. Saka tiri kutaura kuti hongu tinaro bumbiro remutemo, hongu tinawo mitemo yakaiswa yakawanda chose, asi political will yataurwa iyayo inodiwa chose. Tiri kutaura even tichitaura 50-50 kuti irimo mubumbiro remutemo, asi tiri kuzviona tichitaura tichiti mukabhineti medu tine madzimai mashoma-shoma. Saka zvinoreva kuti nyaya iyi inyaya yekuti tibatane tese varume nevakadzi. Ndosaka tiri kulonza iya inonzi he for she isolidarity campaign yekuti varume ngavazive kukosha kwemadzimai. Kana tichitaura nyaya yemarights emadzimai haisingori nyaya yehuman rights chete. Tiri kutaura nyaya yedevelopment yenyika. Madzimai vakaonekwa kukosha kwawo muno munyika medu muZimbabwe. Madzimai vakarwa pamwe chete nevanhurume nemacolleagues avo evanhurume vakagona vakabudirira nyika ikasunguka. Saka paanotadzikana vachitaura nyaya dzekubudirira kwemadzimai tichitaura nyaya hatisi kukumbira izvo. Aisii, it's not a matter of charity. The women of this country have demonstrated they can do it. The women of this country have demonstrated how good they are. Mubusiness chairo, madzimai vakapuwa kamari kana kunyangwe kuri kubank vanoonekwa vachidzorera. Zvisingagoneki nevarume vakawanda. Tiri kuona kuti madzimai pavange vari vatungamiriri kana corruption inoita shoma. Saka nyaya dzekusimudzira madzimai inyaya dzedevelopment. Nyaya dzekuti vakadzi pane pamataura kuti pane vari kubvunza kuti kushungurudzwa. Isu sivatungamiri tiri kuona zvinorwadzisa moyo kushungurudzwa kunoitwa madzimai. Unoona murume achisiya mudzimai nevana agotadza kana kuvachengeta kana anotanga ambovarowa achirowa mudzimai dzimenguva tiriwa nevana buda pano kana mudzimai angu shingirira chishaya kuti kondoenda kupi nekuti mudzimai haasiri empowered ari kushaya kuti akabuda nevana anonovachengeta nei dzimenguva vanononoka kuripota nekuti vanenge vachityira kuti koiwo baba vakatorwa vakaenda kujeri ndinosara ndichipa vana vangu chii dzimenguva vanhu vari kunza madzimai maviri matatu mumba imomo ugoona kuti mentally zvinokuwadza munhu kadzi sei ndosaka tiri kuti isusu tinoda kuti nyaya hombe dzeabuse tichitarisa hongu hatingati dzinoitika kumaruwa chete tiri mataundi hadziti dzinoitika kwese asi tinoona kuti kumwewo kwakadzikira chaizvo kumaruwa kune vanasikana vanenge vasina kuenda kuchikoro unoona kune nyaya dzakanyanya idzodzo dzekuramba vachiabhuiswa ende pamwe vasingaripoti ndosaka tichiti pamwe chete isusu mamembers of parliament nemacsos munyika muno mune vanasikana varimo macivic society vanobatikana zvikurusa nenyaya dzekusimudzirwa kwemadzimai vamwe vacho vanopindawo pasi kumaruwa vachitaura nevanhu nokuti chikakosha kuti mwanasikana paari ipapo wedza kuri kumusha kupi kumachonyonyo kwakaita sei azive kukosha kwake akakosha zvikuru nyika ino tisi takakosha zvakafanana naizvozvo hapana anofanirwa kuramba tsikirirwa pasi hongu nyaya yekuti upfumi hwenyika hubudirire zvinoita kuti zvinhu nhamo dziite shoma urombo hunofanirwa kubviswa urombo ndo hwatisingamboda ndosaka tirikurudzira kana iya ministry yewomen affairs negender kuti irambe ichitaura nevanhu ibudise maprograms evanasikana ava kupinde maprograms kusvika kumagrassroots ikoko ekuti vanhu vasimudzirwe vanhu vagoona zvekuita vanhu vabude mumba vachitsvaga mari yekuziva kuti kana murume amuitira zvakaipa anoti asi upenyu hwangu ndinawo ndogona kutengera vana vangu chikafu ndogona kuti ndiendese vana kuchikoro naizvozvo havazongomiriri vasingaripoti kuabhiswa kwavanenge vachiita mudzimba dzavanogara chikurusa kuita empower the woman
mombobata makadaro
ichisimudzira vadzimai ipapo
mombobata makadaro honorable PJ vanenge vari kuti vane vamo vari palive stream yedu yavari kuda kuverenga vanyora kundevele verenge yenyu PJ
ndate zvara venya maimuchanga hanzi muse ndizobha zwetu Ncube hanzi musevele wetu pela lo umzami uMrs Mutsvangwa hanzi ndikukwazisei hanzi zvo this is Dr Muzi Ncube hello to my sevele Mrs Mutsvangwa
Msubus
brother
who
is your son Elton's wife
it's wonderful to hear from you
ndi takatoona makorokoto makorokoto takatoona mapictures apo muchirora
isn't that wonderful aiwa tinokudza ukama watiri kungopiwa naishe tinotsvagirwa nevana vachitikudziridza tinofara chose neukama hwakadai
hanzi I show my support for hairstyling job to highlight women abuse no males have the right to use any means to oppress and abuse women
tinenge tine muteereri vateereri ndofunga varipo vari kuda kupinda muchirongwa regai tione kuti tinani nani tina vashumba vari kubhotswana vashumba tinokuchingamidzai nemufaro
ngatenda hangu tete ndinotenda zvikuru
tipeiwo pfungwa dzenyu
nyaya ino yamurikutaurani zvayo iyo yekuti chokwadi vakadzi vanofanira kunge vachiremekedzwa mumabasa avo ese ini ndinozvikudza zvikuru kuti beno vanhu vese tagona kuita seizvozvo ndifunga ngava neupenyu hwakanaka mukurarama kwedu
aiwa tinotenda tina honorable Mutsvangwa vari panhu hamene kana mamuchida kutaurawo zvamungataure kuti vanzwe
orit ndichangotaura navo
taurai zvenyu
inini hangu ndanga ndichitaurawo nyaya imwe chete sezvo maisa chirongwa ichochi chirongwa chinokosha then munyika medu tachikoshesa chatekeshera nyika yese iri muno mubhotsvana asi nochikurudzira kuti chinge chichifamba kumwe nekumwe kuZimbabwe Botswana South Africa Malawi Zambia kumwe nekumwe zvako
aiwa tinokutendai chaizvo PJ unenge une mumwe muteereri ipapo taurayitinzwa
siyawamukela mune wetu Owen Mkize
ninjani
aisaphila wena ke umbono wakho ngalolu daba olusegudwini
Hello. Eh.
Hey. Eh, ungapha umbono wakho ngodaba olusegudini lokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Yebo, siyakubona into bafazi bahlukunyezwa kodwa into ekhona sikwazi ukuthi bona bahlukunyezwa njani bona bafazi wabona. Hello.
Bayahlukunyezwa ngokutshayo. Abanye babulawe lokubulawa.
Kunjani? Omama bona ngokwabo mele bona besonipha amadoda abangithi.
Ah, nxa ungakazisisi ukuthi sichongani. Ah, siza siphela sikhulume lawo.
Yaba mina sithenga la.
Yeah. Siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu. Wathi mbuyele. Yeah, wathi mbuyele kuMandlovu. Sichasisile. Eh, uyizwile la akade khulunywa ngunkosikazi Mutshangwa la. Esithi yena babe lohlelo olwe oluqoqwe ngabenhlanganiso yeYivos. Lina lani like lafinyelela ukuba khona.
Yebo, sikhona khona ngale.
Yeah. Kube kuphathwani kulumkhosi.
Bekungumkhosi omuhle kakhulu obukhuthaza ukuthi abantu abangomama bengazikhangeleli phansi njalo bebe-courageous bezibone ukuthi labo bangabathungameli endaweni ezithiyeneyo njalo futhi bekukhuthaza ukuthi omama bephathisane besukumisane bengabekele ingqondo leyo ukuthi iphule down syndrome. Mele bechasane ukwenzela ukuthi sifinyelele kunani leli esilifunayo ukuthi ekugcineni sicine sesifikile ku-50-50. Njalo kukhulunywe kakhulu ukuthi abantu abangomama besebenzise amathuba anjengalawa ngoba sikunanzelele ukuthi yebo umuntu engazalwa engaso leader but through such capacitation and such exposure uyagcina umuntu esefinyelela ukuthi la yabe ngumthungameli olegama eli ezidabeni. Njalo futhi sikunanzelele kakhulu ukuthi nxa omama behlangene balakho ukuthi bekhulume izinto ezibamisayo ezibahluphayo ukuthi becine bengasafinyelelanga ezigabeni eziningi. Kwazokhulunywa la ngendaba ye-abuse yabantwana abangamankazana etholakala kuma universities ethu achiyeneyo khonapha eZimbabwe ukuthi kugcina kungasazakali ukuthi kambe amasimbolo abawatholileyo ngamasimbolo oqobo yini kumbe bapasiswa ngendlela zokuthi laba ababafundisa abesilisa ababancindezela begcine besithi uzafeyila nxa ungasazange walala nani. Sikubone kakhulu kuyinto ehlukumeza abantwana abangamankazana njalo ehle ibabulale i-extreme yabo bebancane.
Yeah. I think you might want to articulate that in English, the abuse of female students at our tertiary level education. In English.
Oh, okay. We also spoke about the abuse that is being faced by our female students in most of our tertiary institutions in Zimbabwe, whereby most of the students are found themselves being, faced with this situation whereby most lecturers want to sleep with them before they are maybe made to pass or maybe before they are awarded better grades in their studies.
Mm-hmm. Where was this where you had this discussion?
Hello?
Hello. Where were you having this discussion about the students?
The discussion was held at Hivos Gardens today.
Oh, the same that where Honorable Mutshangwa was?
Yes, yes.
Uh-huh.
It was actually raised by one of the speakers.
Okay, yeah, very exciting indeed. Honorable Mutshangwa, ndizi kana muchiripo tiri kunzwa zviri kutaurwa, tiri kunzwa kuti pane zvataurwawo dambudziko rekushungurudzwa kwevana kana vari muzvikoro, nyanya panyaya idzo dzekuti tanga wandida ndozokupa grade rakanaka. Pane zvamungataura here imimi kuti
inyaya dzatiri kutaura munguva dzese ende dzakabu vana vechikoro vari kudedzawo mamembers of parliament avo kune mapanenge vachidiscussa nyaya idzi dzinenge dzichiitika. Ndonyaya yati kutaura kuti vanasikana vedu tinoda kuti vazive marights avo, tinoda kuti vazive kuti vasabvumidze vanhurume to use them rather, to abuse them weza pachikoro, weza pabasa, weza mumba kumba kwa unu gara, weza urimeidi mumba maunu shanda. You should never allow baba mba imo omo kutiva kwa abuse. Nekuti you've got rights. Nyaweze kuti ma teachers anga achitola inya irikuiti inaitika irikuiti kanotika investisiti kana kusikuru shakasia na sea tinusanga na titaura neva na tishizu kwa namui. Tambu zikura tukura mba titaura ndere kuti ndosa katukuti varume nga vauyeo takudao ma gender champions. Vaone kukosha kwa mwanasikana, vaone kuti zvakakodzera kuti usaabuse mwana, urikumukanganisa mwanasikana yeye upenyu hwake hwese. Atange ari leader wamangwana, atange ari president wamangwana. Inyaya dzatinobatikana nadzo ndosaka tichiti kuti tinoda kuramba tichiwana tichishanda pamwe chete as women movement. Kuti tinodzikisa pfungwa idzi kumwana mumwe namumwe to build our girl child's confidence. It doesn't matter whether you're at the university, you're at a primary school, you're at a secondary school, or you are at a teacher, at another tertiary school, or you are even in the home in the community where you live. Never allow a man to abuse you, especially where it is sexual abuse. Mm-hmm. This should never be allowed. The laws of this country are protecting you. And so as a result, ukaona chete ataura zvakadaro, reporter. So that Iraqi Jirenika is a good Azit way. Our Batman, our teacher, our Tori Manaputi, the local Ferris Sakana Kuntida. Can I want what is those who teach our Tori Rakuti? I would our passe, Kuskawantida. Reporter, couldn't you know, zvakadaro hafanhi kubvumidzwa. Usabvume izvozvo. Vanosikana pane akataurawo padare anga aripo. Akati isu tinodzidzisa varume kuti vazive kuti takasikwa naMwari takafanana. Ende ataura chinhu chandifadza chose zvikanzi, the brain is not an organ of sex.
Haiwayo mazwai.
Kunge kuti nditopasa ndofanirwa kuitwa favor nena teacher wechi womunhurume aiwa kwete. Asi nedzo da kutarisiswa vana vanoda kupiwa confidence kuti vataure, vana vanofanirwa kuziva ma rights avo, vakanga vakuziva ma rights avo. Dzimwe nhamo zhinji tinodzipedza. Mapurisa kana varipoterwa ngavaite basa sebasa. Manoyas kana vasvikirwa nedambudziko rakadai, batsirai nekuti kazhinji vanenge vasina mari. Vanoda kubatsirwa toda the Zimbabwe Women Lawyers Association tinoshanda navo zvakanaka chose kuti vatarisise nyaya idzi. Ndosaka tichida kutenda vemusasa project vakaisa everything under one roof. Kana mwana apikirwa nedambudziko ukaenda kumusasa, unoona lawyer aripo, uchawana doctor anokutarisa todaro zvodaro arepwa, doctor anenge aripo, kana counselor anokansela kuti usafile ashamed kuita senge ndiwo wega. I mean ndiwo waita kuti zviitike pauri. Zvese zvinenge zviripo in under one roof.
Aiwa, tombokubatsai muromo ipapo, honorable.
Kuti pana anogona kundibatsira.
Aiwa, ichokwadiro idama, nekuti tanga tambotaura na Mainet Musanhu vemusasa project, asi nhare ndodziri kuramba, asi vanga vati vanga vachapinda pachirongo, asi mbomira yenyu makadaro muri ipapo. Timboverenga zviri pano pa VOA Facebook page yedeshona. Mary Munemu ari kunyora kuti pamabata pa women empowerment, apo ndipo chaipo, because if a woman is empowered enough, there is no need for them to stay in an abusive environment. Saka kutaura kuri kuita ASCC varikutaura pana pakuti aiwa, kana mudzimai achinge ari empowered, hapana need kuti arambe ari mu relationship isiri kushanda zvakanaka. PJ.
Yeah. Vakona lava avaloke belova kona lapa ku live streaming yetu, lisilandele li like i page yetu, lingayekeli. Hayi, angisawabona ama comments. Kodwa hoti ngibuyele ku Mandlovu. Kulomunye obuzileyo lapha uthi yena nga kusivala ama delegation emhlanganweni emikhulu yakwamanye amazwe, uzafumana ukuthi endabeni zabesifazane abantu bathanda ukuthi kuhanjwe kule delegation yabesilisa. I delegation yangkhona iyabe ivame kumbe iyande inani elikhulu labesilisa, baza kuyamela njani iziqondiso kumbe izangikhathazi zabomama?
Kuqakathekile ukuthi nxa sizama uku-empower omama obaba singabachiyi ngaphandle ngoba sikunanzelele namhlanje kubaluleke kakhulu kukhulunywe wabaluleka kakhulu ngubhuti webadari ukuthi any decision umama yenzayo isikhathi esiningi uyamisa kumkakhe so kuqakathekile ukuthi labo bayekuzwa ukuthi ezintweni ze empowerment yabo mama what role are they supposed to play and what contribution abangayiletha khona lapho bengabo baba ayikhona ukuthi bethi befika ngale bese bemuva eyabo iagenda yokuthi omama bengaphakani but kumele bethi befika khona ngale be contribute positively and bebe lakho ukusekela imbono elakho ukuthuthukisa omama mina ngokwami I personally think ukuthi kuqakathekile ukuthi obaba bebe involved kakhulu ezintweni ze women empowerment because if they are involved and bazaphusha labo iagenda ye empowerment bengagcinise besenza ngoba isikhathi esiningi siyakunanzelela even kwezombangazwe ukuthi where there is a woman ozama ukuphakama obaba bamdingela omunye umama ukuthi babaxeganise belwe kodwa bengakuzwisisa ngendlela ephakemeyo abasoze bakwenze khona lokhu so kuqakathekile ukuthi be attend such meetings labo befundiswe
yeah bamba khona lapho nza kunika ithuba lokuthi uphethe uhlelo lwethu lwalamhlanje sokusela imizuzu mbemine kuphela sithathe umlaleli Marvelous
tina staliko banda vari kuBotswana vamwe vanyora pa VOA Facebook page yedu yeshona makadi vabanda
sipo yedu makadi
aiwa taura yenyu tipewo pfungwa dzenyu
Hazinotenda nedzidziso yatei tichiona pamafacebook nezvinhu
ataura yenyuia
mazuva ano alo
taura yenyu
pazvinhu zviri kuitika mazuva ano kana nechivanhu chedu chatorasika tichakwanisa kana kuchitevera saka kana muchimbopota muchidzidzisawo tinotenda zvikuru
aiwa nesu tinokutenda iwo vabhanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka
notenda
avo vari pa live stream yedu pa VOA Facebook page yedu yeshona kana muchikwanisa zvanyai pakanzi shemu tione takawanda semadzimai nekuti madzimai kazhinji kacho vanoti nyarei kuuya pamaprogiramu akadai nekuti tina sisi chipo mbonjani vanga vati ndifonerei uyezve namai munashe peri vati ndifonerei asi nekuti nhare dziri kuti netsei tinokutendai kuti manga muri pano tomboenda kuna vasimba makoni vari kusouth africa makadiva makoni
tiripo makasimba riri
aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa tipeiwo pfungwa dzenyu
pfungwa dzangu panyaya yemadzimai zvechokwadi madzimai ndirikuona on several occasions ka dzaunonzwa mhirishonga inoitika muzimba umu wakadzi vari kudzimirirwa chokwadi semaonero angu zvabva zvasangana kuti pane nyaya yecorruption corruption yekuti kana mukadzi kana akatadzirwa nyange sei ndikarova mukadzi wangu ini akaenda kupolisi ndikasungwa if ihave got money ndinokwanisa kungozowapa maruda ano uchingozaisenenai nyaya dzeminyaya yetopera yadaro saka chekutanga chandiroda kutaurira ruzhinji rwese rwarwakateerera ka ngatitange tagadzisa panyaya yecorruption especially polisi yedu haisi kuprotekta vakadzi I'm talking of ZRP. Corruption yanyanya zvokuti hazvibatsiriba unatona mukadzi achibuda ropa uradzadza arowa badonza ano nyaya yenyaya ina value saka nyaya dzine value ndedzii manje
aiwa tinokutendai mukoma simba ehe tokutendai mukoma simba nekuti nguva dzedu dzadyanana tombodzokera kuna honorable mutsvangwa kungoti muchidimbu manzwa mukoma simba vari kutaura kuti nyaya yehori nyanya kumapurisa ndo iri kunyanyonetsa nekuti murume akarova mudzimai anongouya obhadhara mari apo obva hanzi chiendai poitwa sei
chokwadi nyaya iyi inyaya ndosaka ndambotaura paya ndichiti isu semamembers of parliament tiri kubatsirana pamwe chete weare engaging the police we have actually also nyaya dzinonetsa ndedzekuti ino mupolisi macho madzimai anenge ari mashoma anenge ari pamusoro nekuti hazvibatsiri kutaura newe pasi tinechitaura newe pamusoro kuti vatarisise kuti nyaya yehuori uri kutaurwa
ukuaese
havangangotauri pasina huori
nguva dzedu
hwanyatsotekeshera unofanwa kudidiwa nawo
aiwa nguva dzedu ndodzadyanana honorable
Ticha anaenda ikoko.
Honorable Mchangwa. Ehe, tinokutendai honorable Mchangwa. Kunge manga muinesu. Asi nguva dzedu ndodzadyanana saka tiri kuziva kuti chokwadi vazhinji vanga vari kuda kupinda pachirongwa ichi asi nguva ndodzadyanana saka tinokutendai honorable Monica Mchangwa uyezve PJ
unkosazana asikasisile Ndlovu layo sipathilisileyo kuhlelo lalabo abasithinte ngocingo siyalibonga asibeke ithuba elifanayo ngeviki elizayo upraxedis Jeremiah
ine ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri kuWashington pano pa Women's Roundtable tosangana zvakare svondo rinouya. Have a very good night.